vachitaura pakuradzikwa kwamudhara Bonzo nhasi pamarinda ezororo Memorial Park kuchitungwiza. Vanoita zvemimhanzi, mitambo, tsika nemagariro vati havasi kufara nekubatwa nekuseri kwemaoko kwavari kuitwa nehurumende. Vanoita zvekutsikiswa kwemimhanzi vaAmos Mahendere vati vaimbi pamwe nevanoita zvemitambo, tsika nemagariro havasi kuwana rutsigiro rwakakwana kubva kuhurumende mubasa ravanoita.
Hatisi kufara semaartist emuZimbabwe. Mukaona zvandiri panapa izvi, sutu yandakapfeka iyi kana foni yandakabata kana mota yandiri kudhraivha iyi zviri kubva kumagitari atinoridzaya, asi tinoda rutsigiro runobva kuhurumende nekuti nyika ikashaya munhu anonzi muimbi. Imbondiudzai kuti redhiyo ikatarira munoswera muchiza sei muZimbabwe? Redhiyo kana DJ akataura oisa song yorira TV hita dramarao yamoseka muchigara mumba muchitandara zvinonzi nyika ka. Saka tiri kuti kuhurumende yedu, please tarisaiwo raramo yemaartisti emuZimbabwe. Kana hurumende yedu musiri kuziva zviri kuitika, regai tikuudzei zvakaitika kuNigeria. Nigeria yakaipa fundi kumamuziki nemaartisti ikoko kuti vabudirire. Saka tinodawo homwe dzakafanana neidzodzo kuti maartisti edu emuZimbabwe tigone kusimukawo, hurumende ngaitione. Onai zvaitika panapa, kuma kunonzi vashaya hapana kana minista wekuminista ari panapa.
VaMahendere vashora hurumende nekusatumira nhume pakuradzikwa kwamudhara Bonzo, avo vaizivikanwa zvikuru mune zvemitambo yaibuda pachivhitivhiti.
Kana ndiriwo nekuita tena kwavakaita nyika kubva kumaiti, asingazive tingina Bonzo muZimbabwe ndiani. Kana tikataura chokwadi, maminista ndiyavo vari kudzimba dzavo vaitogara vachiseka achipo achitorovarama vachiseka achitaia. Asi onaika icon yakadai so, mota dzavo kuuya here nhai hurumende kuti muonewo zvakaita zvii? Aiwa, ini hangu ndiri producer director angaitaurwa uya uya wemusic, handisi kufara nezvaitika izvi. Handiti
muimbi uye vachiita zvemitambo muzvare kesi yamasona, avo vanonzi muchaneta mumutambo unonzi muchaneta, vanoti vanoita zvemitambo vari kurarama zvehwakumukwaku sezvo vasiri kubhadharwa zvakakodzera.
Yeah, I think for those vakatayawo vakatraya, but then inyaya yengoti ati yachona haisi kutibhadhara isusu vachona. Zvafanana kuti zvinoizvi isusu totove nezvikwereti zvatitori nazvo kuna ana muchaneta kwacho, like kuti kutoti tistope takanzi mari yacho hapana. Right now ingadai muchaneta yacho ichiri kutoshowa, but nenyaya yekuti kune maareas edu echi epayment we haven't been atisabhadharwe. Saka sometimes ati yacho inenge iri ichinakidza vanhu inogona kupedzisira yangodzoserwa mashure, uye kuti representation yachono hatina yekunyatsoti tirepresente munhuwo kana kuti ari kuministri ikoko ariwe ati anotozivawo akamboexperienza malife experiences atakaexperienza atinoexperienzawo isusu, ekurara nenzara, ekushaya mafacility, ekushaya zvinhu. Iwayo ndo atinongoti veduwe tiisireiwo munhu isazvirokuti hatina kudzidza maartist achona anekadzi dzavatoriko vane madhigiri vatoriko vane chii. Sanga kuiswawo an artist to kuti vatimiririre, I think zvinobatsira.
Mumwe akashanda namudhara Bonzo mumutambo waizivikanwa uchinzi Bonzo nechikwata kana kuti Timina Bonzo vaTimothy Tapumanei vati zvinovarwadza kuti vashayikirwa nomumwe wavo. Zvisinei, vaTapumanei vakurudzira hurumende kuti sevanhu vanoita zvemitambo, tsika nemagariro vave nebazi ravo rakazvimirira rinotungamirirwa nemunhu anoziva zvinodiwa mubandiko ravo.
Hurumende yedu handizive kuti vatingagona kugara naye pasi tikanyatsomuonesa ndiani anzwisise, kana kuti inyaya yekuti munhu anopuhwa ministry yearts anenge asina idea. Zvakanakawo kuti dai zvichizoitawo nerimwe gore, ministry yearts ikange iine vanhu vanoshandako vari maartist, kana even to the ministry level, minister level, kukawanawo munhu akamboitawo mitambo anonyatsozvinzwisisa. Saka nyaya inenge iripo maybe ndeyekuti kuti uzosvikawo ipapo maybe you need to go through nyaya dzepolitics neine. Saka sometimes maartist unenge wakaita sekunge wakaunganidza vanhu vese, handiti saka ugone kuzonyada kubva wazonyanya kupinda wakarerekera iko kubati kwenga kuna anonzi vanoati chiiko maMP vaya vanongogadzwa vanonzi manonconstituency MPs va vanongotsvagawo kamuma maarts industry mumwe vanenge vakati muke muke upuwa ministry oral zvinhu zvoita. Ukaona kuti even kuarts industry kwedu dai zvaigona kupatsanura kuti arts nesports, handizi wese angopinda anenge akangoti kusports kutangonzi chakati unomona ari kubhora ari kucricket ari kurugby ari ku kwangoitwawo zvemusic zvaumo auoni auoni vanhu saka zvino zvinongori biased towards sports saka zvakanaka kuti zvikapatsanurwa pamwe zvingatibatsira zvinoziva kuti inonzi arts and yameno and culture kana kuti sports and recreation voitwa tuma ministry pamwe zvinogona kubatsira
hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvemitambo tsika nemagariro vakazembeka zembe kutizwe divi ravo panyaya iyi sezvo vati vanga vakabatikana pataedza kutaura navo panhare mbozha yavo muchakabvu Lawrence Simbarashe avo vanga vachizivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti Mudhara Bhonzo vakashayika nemugovera mushure mekurwara kwenguva refu nechirwere cheshuga mumazuva avo ekupedzisira Mudhara Bhonzo vakange vashoshoma zvakaita kuti vatadze kushandisa izwi ravo kutsvaga raramo zvakapedzisira zvoita kuti vararame nekupemha zvisinei nembiri yavaive nayo ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza ndini Thomas Chiripasi.